sangano re platform for youth development trust rokubatirawo pamwe chete ne veruzhinji pasi rose kuti vanhu vange vaine information yekuti chii chiri kuitika. Sekuona kwedu dambudziko ranga rakanyakura nderekuti pakatanga chirwere ichi vanhu vanga vachingofungidzira chirwere chekumadhorobha kana chirwere chevanhu vanofamba famba vanoendawo mhiri kwemakungwa vachidzoka. Saka chii chekutanga changa chekuti vanhu vazive kuti chirwere ichi chirwere chapararira, chirwere chinokwanisa kungobata munhu wese wese. Panyaya yekufambisa zvekwemashoko aya taiona kuti kunyanya paifamba mameseji yaiuya pamwe iri yechirungu.
Saka imi zvii zvamuri kuita kuedza kubatsira vanhu?
Saka tiri kubatsirawo kuti tiite kuti mashoko ari kuuya aya ange ari mururimi rwaamhai, yatingati local language kuno kuchipinge chinzwa ndau. Saka tine zvatiri kuita kana mukatarisa masocial media edu paWhatsApp kana kuti paFacebook tinoshandisawo mamessages aya ari mundau. Tinenge tichigadzirazve atingati zvimavhidhiyo zvidikidiki zvine vanhu vanenge vachitaura nerurimi rwaamhai kunyanya nechindau. Ndechekutanga. Chechipiri chekuti taona kuti mukufambidza kunyaya dzeCOVID-19 pane matambudziko akawanda ari kuitika nekuti vanhu vari kuswera vari mudzimba. Pane zvakawanda zvaakuitikawo. Saka tichitevera nyaya yatinoti monitoring and observation patinenge tichitaura tinoti profiling, kuona kuti vanhu vari kurarama sei mudzimba dzavo, taona mararamiro avari toedza kuvabatsira, taobserva tinenge tichitaura nhoroondo yekuti mhuri dziri kurarama sei. Sekuti tiri kuona kuti vazhinji vairarama, vanhu vanga vachirarama nekutengesa kana kuti nekurarama zuva nezuva, yatingaidi kuti zvavanoita zuva ndozvinovararamisa.
Saka mukaona kuti mumusha mapinda dambudziko munenge maakuita sei chaizvo?
Madambudziko aya kana tazomaona tinechitaurawo nemasangano akawanda wanda atoshanda nawo nekushambadzira, asi takananga nekuti zvinhu zvatenge zvibata tinenge takuita yatinoti counseling. Tine vakomana nevasikana vatagara shanda nawo vanoita yatinoti counseling, teichibatsira kuti vakwanise kuita yatingati resilience, kukwanisa kurarama nezviri kuitika mundaramo dzavo. Sekuti tiri kuona dambudziko ranga rakura ndirekuti nyaya dzegender based violence dziri kuwanda. Saka tinoda kuisa counseling kuti vanhu vakwanise kurarama kwazviri nekuzivawo kuti vane kodzero dzipi zvichingodaro.